isu zvinonyanya kutibata nekuti kushaika kwevaimbi zvinoreva kuti music industry inenge ichitodzokera kumashure. Taasitarisira kuti nenguva yeUS dollar yatave ino vaimbi vanenge vakuwana zviri nani, asi tirikuona kuti kushaika kwavari kuita vari kutongoshaya vasati vakwanisa kuwana mari iri nani pane manzi yavo yavanenge vatiburitsira.
Mukoma Tendai muimbi vanga vachibatsira vamwe vaimbi mukusimukira kwavanga vachiita. Mukoma Benson, makambowanawo here mukana wekushanda namukoma Tendai?
Ini nhangu ndichitaura hangu ndakazvimirira. Ndakange ndisati ndawana zvangu nguva nokuda kwokuti ndiri munhu anga asingagariba kuZimbabwe. Asi chandaikwanisa kuita inini ndechekuti ndaikwanisa kucommunicata navo mukuburikidza nemaartist andairifeya anga kubatsirwa navo, but kwete zvakanyanyanyanya hangu kuti ndingave ndine connection navo zvangu yanga isati yapo. Asi tarisiro nekuseenza navo yanga iripo nokuda kwokuti ndiye munhu awatingati pachirungu anga ine link yekuti muimbi achiri kutanga kusimukira angave achiiwana, ndo munhu watakatingati anga ari kii yedu iyoyo.
Hanzvadzi Ncube, tinoona kuti vaimbi vazhinji vari kushaya vachinzi vanga vasina chinhu. Chii chiri kusvitsa apa kuti muimbi ashaye asina chaainacho asi achisiya mukurumbira?
Zvatinoona isusu chinonyanya kunetsa panhau yevaimbi ava inhau yepiracy. Tikatarisa pari zvino Zimbabwe iri kunzi yarichard level yakawandisa panhau dzepiracy idzi, zvekuti mutemo wedu haunyatsodzivirira kuti vanopirata vachava vavanenge vachipinda mumajere vachizoreka. Saka chinoitika ndechekuti muimbi achingoburitsa albhamu yake isati yakutotengeswa mumashopu unotoiona yato mustreet. Tichitaura kudai pakafa Tongai Moyo, izvozvi mastreetsi akazara neburial ceremony yake, but munoona kuti hapana kana sendi rinodzokera kumhuri yake. Zvimwe chete nemhanzi yevaimbi vanoti vachiri kutobika, vanoba vacho vanenge vatoba vatonotengesa zvisati zvabikika vachingoita mari vega, ivo vaimbi vasina chavanozowana mumashure mekushanda vainvesta yakawanda mune mhanzi yacho, but hapana chavanozowana.
Mukoma Tawanda, dambudziko riri kutaurwa nahanzvadzi Polisile muri kusangana naro zvakadi?
Ichokwadi baba, munoona piracy regai ndinyatsoroverera chaivo chaizvo. Muimbi kana achipinda mustudio anoburitsa mari yaanobhadhara inobhadhara mastudio times anenge achiita. Saka mukuburitsa ikoko mumwe nemumwe ndofunga munhu wese anorarama anobhajeta anosenza ane zvaanoita. Muimbi anogona kubva kana kushow obhadhara mari dzese kustudio, vanoridza vacho vanobhadharwa, hapana asingabhadharwe ba, hapana asingakwanisikwa namari before a project yaita seyabuda. Mushure meizvozvo pazvinonzi paya paya music yatsikiswa kana kuti patinoti tatsikisa mhanzi, vanopirata vaivai vanongopinda mushopu vototanga kutogadzira avo pachezvavo. Saka unoona kuti iwewe kaseti kana kuti CD rinotengeswa ne$7, munhu uyo oritengesa ne$1. Mumwe nemumwe anoda zvinhu zvakachipa, chero music ingorimo mukati chete mwese anoita se anotenga. Saka zvinokwanisa kuafekta zvekuti muimbi pakupera kwegore chinokwanisa kuzomuita kuti ararame chete ndokunge atoperforma, ende ndokunge futi abhukiwa, uyezve ndokunge vanhu vada nemusic yake. Vamwe vanoda kuteerera havari mudzimba mavo, mumwe ari mumota, haana nguva yekuti anoenda achinomirira show kusvika yapera. Saka inova challenge iyoyo, idambudziko rekuti pari zvino titori panguva yekuti tione kuti kuno uku kuBotswana tichakwedza kugadzira maCDs anokwanisa kunge akalokwa, ende zvinhu zviri kukwanisa kuti afecta zvisingaite.
Muzvare Polisile, vaimbi vese vari kuziva here nezvekuti kune sangano rakadai izvo?
Muno muZimbabwe tingangoti vaimbi vakutiziva nekuti tine maprograms akati tinoitira vaimbi. Saizvozvizvi kana muimbi ashaya takatanga fund inonzi iyo Zimira Cell Funeral Fund inowanika iyo ichiviga vaimbi. 10 years ago muimbi aitakashaya taizongonzwa kunzi muimbi avigwa semunhu asina kana chinhu, asina kana box. Saka isusu seZimbabwe Music Rights takaona kuti izvozvo hazvina kunaka, tikatanga funeral fund inoita kuti tikwanise kuviga muimbi wese mune zvakanaka. Tine mamwe maprograms atinovaitira maworkshops tichivadzidzisa kuti vachengete sei mari dzavo, vachizvichengeta sei kana vari pastage nekutyidzana kwavanoita nevamwe vanhu nezvimwe zvakangodaro daro.
Mukoma Benson, muri kuziva here nezvesangano riri kumirira vaimbi?
Zvishuwa Zimura ndakatanga nayo kave kare, ndofunga pandakaita first album rangu muna 2003 vachingori pavari ipapo. Saka zvishuwa inini andisati ndambova hangu nedambudziko navo tichitarisa panyaya dzemaroyalties ndingati mugove waunopuwa mukuburikidza nekuridzwa kwako nezvakangowanda wanda nditomborione zvandakatombogamuchirawo kubva pamazuva andakatanga kuitawo album rangu kusvikira even kana pari zvino vanhu vari transparent vari pachena chinongodiwa chete ndechekuti isusu vaimbi ngatingoregerei kuti nekuti ndo vanhu vezimu ravanofanira kudai tichingotarisira kuti zvinhu zvinongofamba automatically tinofanira kutoita sange sezvavataurawo vanzvadzi vangu vachitiwo vane maorganizations avati vamutsa so far emafuneral policies and the like zvinhu zvekuti isusu sevaimbi ngatiisei musoro pamwe chete tione kuti chiri kuitwa ichi chine pundutso yakaita sei ndepapi pasarira patinokwanisa kunge tichibatsira ndokuti zimu raikwanisewo kuva neemaso yatinoti kana kuti neutsigiri tisu vaimbi tinofanira kuita sekuitsigira saka ndingangoti nezvavakaita izvozvozvi pamberi nazvo ngazvirambe zvichitsigirwa nesu tiripowo panapa kuti titsigirewo zvakadaro.